Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 29, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoona sekuti pamapriorities ese aripo ezvinoizvi dai nyaya yeenergy iriyo yaiswa pamusoro, because inobata kuhealth, inobata kueducation, zvakuvhiringidza mararamiro ari kuita vanhu.
Mumabhizimusi mave nekugedha-gedha kwemeno nenyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi.
Mashopiro yanje chokwadi asi mamiri azvaita kwachiri kuchimati chiti hodha asitubukwaisa kugadzirisa dambudziko redu yatanaro.
Gurukotaro zvemukati menyika yeSouth Africa vaLeon Schreiber vanowedzera nerimwe gore upenyu hwemagwaro eZimbabwe exemption permit. Zimseki inoti zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 zvave kukwanisa kuonekwa nevadzidzi kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo vemabhizimusi neveruzhinji vari kuchema-chema kuti kudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika kwave kukanganisa upfumi nemararamiro avo, gurukotaro zvemari vamutuli Ncube vanoti kunyange hazvo vachitarisira kuti uwandu hwemagetsi huchakwira nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana gore rinouya, kushomeka kwemagetsi kucharamba kuripo kusvika muna 2030. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura bhajeti regore rinouya nezuro, vaNcube vakabvuma kuti nyika ine dambudziko remagetsi, izvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Muzvina bhizimisi uye vakambo vemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati kubvuma kwavaNcube kuti pane dambudziko asi pasina matanho akajeka ekugadzirisa dambudziko iri hazvibatsiri.
Mamejazi akataugwa na minista ekuti vanozvionawo kuti magetsi anodiwa.
Mamwe matano akataurwa navaNcube anosanganisira kukurudzira makambani kuti avake zvigayo zvavo zvemagetsi, uye vakati makambani anoita izvi haabhadhare mutero pamishina yekuita izvi yaanotenga. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vatapiwa Marimo vaudza Studio 7 kuti iri danho rakanaka, kunyange hazvo vaitarisira kuti paitwe zvakawanda kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi.
Izvi zvichawanikwa zvichachengetedza mari dzakawanda idzo dzichave dzichazoiswa mumaprojects emagetsi. Rinofunga kuti ndicho chinhu chakakosha chichanyanyobatsiridza kuvandudzika kushayikwa kwemagetsi munyika.
Vaendera mberi vachiti vanotarisira kuti dambudziko remagetsi rinogona kupera nekukasika kana mvura ikanaya yakawanda, sezvo nyika ichiwanawo magetsi kubva kumvura. Gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo vakaziisa paramende svondo rapfuura kuti gwenya repakariba South iro rinogaya 1050 megawatts kana richishanda zvakanaka riri kugaya 100 megawatts chete pazuva nekuda kwekushomeka kwemvura. Vakatiwo zviteshi zvemagetsi paWange 7 neWange 8 zviri kuburitsa 640 megawatts chete pazuva. Vakati izvi zvave kuita kuti nzvimbo zhinji munyika dziwane magetsi kwemaawa mashoma kana kutoshaya magetsi zuva rese, sezvo nyika ichida 2000 megawatts kana kudarika pazuva. Nengo inoshanda nesangano reWedza Residence Development Trust vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti hurumende ikoshese nyaya dzemagetsi pabudget ra2025 nekuti zviri pachena kuti ZESA iri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Ndinoona sekutoti pamapriorities ese aripo izvinezvi dai nyaya yeenergy iriyo yaiswa pamusoro, because inobata kuhealth, inobata kueducation, zvakuvhiringidza mararamiro ari kuita vanhu.
Sangano rinomirira mabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce svondo rapfuura rakati rinotyira kuti imwe kambani yekuChina yakagadzirisa zviteshe zvemagetsi pawange 7 newange 8 inogona kudzima magwenya aya sezvo ZESA iri kutadza kubhadhara chikwereti chainayo kukambani iyi. ZESA inonzi ine chikwereti chemadhora ekuAmerica mabhiriyoni maviri kukambani iyi nemamwe icho yave kutadza kubhadhara. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZESA, asi mumwe mukuru mukambani iyi akataura akamirira mukuru weZESA vaSidney Gata vaEliab Chikwenere vakaudza paramende nguva pfupi yapfuura kuti ZESA yave kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo nekuti iri kuwana mari shoma. Vakati ZESA iri kuwana $55 million mwedzi wega wega, iyo ichifanira kubhadhara chikwereti $36 million pamwe nekuzosara nemari yekushandisa. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi zvemari vamasimba John Manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori ndidzo dziri kuita kuti ZESA itadze kuita basa rayo nemazvo.
Pesira tamudambudziko rekuti tikuramba chingopinda muzvikwereti nokuti vanhu vatakapa zvinhu zvedu kuti vatungamire mapublic sector enterprise yana ZESA nemamwe mastate agencies havagoni kuita basa ravo nokuti havana management ethic iri clear. Tichangoramba tiri nyika ichangoramba ichitsvaga zvikwereti tichinyura muzvikwereti nokuti titungamirwa nenyanya dzisingagoni kusenzesa.
Nyanzvi dzinotiwo dambudziko remagetsi rakura munyika nekuti pave nenguva pasina kuvakwa magwenya matsva emagetsi uye mazhinji acho aripo asakara. Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumarasha kuwange nemumvura kubva kukariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Gorokotaro zvemukati menyika yeSouth Africa, Valion Schreiber, vanonzi vawedzera nerimwe gore upenyu hwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit, aya anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kushanda nekugara munyika iyi zviri pamutemo kusvika musi wa28 Mbudzi 2025. Magwaro aya aifanirwa kuguma kushanda zviri pamutemo nhasi, izvo zvaizosiya zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kuzviuruzana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zviri pamagwaro aya zvave kugara zviri kunze kwemutemo munyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exemption Permit Coordinating Committee vaEdward Muchatuta.
Mashopiro anzechokwadi, asi mamiri azvaita kwatiri isusu mazichiti hodha hazvisi kukwanisa kugadzirisa dambudziko redu yatanaro. Patsamba yanyorwa iri kutaura kuti ZTP permit yedu sezvange iri kare ichiri kushanda kusvika kupera kwaNovhemba sezvange iri kare, asi panguva pfupi yapfuura tanga tichinzi tishandise masiriki ekuratidza kuti hapera waiver kuti tikwanise kupfuura pamabhodha kana kushandisa kumabhengi nekwatinotora zvitupa zvemalicensi kuSouth Africa. Asi minista ataura kuti pemiti yatatira yekudhara yakakwana iri yega. Izvozvi nevanhu vakatora mari yavo vakanaapplya mawaiva iwayo, vakabva izvozvo vakanaapplya magenera work visa, vakarudza mari yavo, vamwe vakatotengesa midziyo kuti vaite application iyoyo. Asi ezi minista ndo paakutaura kuti no, iyo pemiti yedu yekudhara inosenza. Uye iye minista patambo yake ari kutaura kuti achida kuenda kuvanhu kuti anonzwa kuti oita sei. Saa zvaakurevawo kuti zvese izvi zvatakaita pasina, uye iye haasi kuziva kuti remangwana riri rakamira sei. Saka izvi zvaakuomera maZTP holders ane vana ari kuenda kuchikoro.
Asika vaShreba vari kutaura kuti uyu mukana wekuti vanenge vachikwanisa kugadzirisa mapepa avo kuti ugaro hwavo hunake muSouth Africa, mukana wawedzerwa kuti munge muchigadzirisa izvo. Pane chakasiyana here apa?
Hapana mukana watipa, kana iye ari kutaura kuti aroda kuya kuvanhu azotibvunza isusu maZTP aite yavari kuti consult zvine zvavo isusu takanyora tsamba kwaari izvozvi minista munyowani timubvunza kuti pamapemisi atiri kuda egena wekzit zvakati mutiudze kuti atanga ari varidhi zvakadii haana kupindura izvozvi tine vanhu vakaapuraya magena wekzit havana kupindurwa tine vanhu vari kuapuraya mawavers havasati vapindurwa nezuro unoyi tine vanhu vakaenda kudurban kubve pese kudurban vakasvikepo kwaenda kuapuraya mawavers vakasvika vachidya mawavers tavhara vanhu havachaapuraya mawavers muchadiwa kuti muapuraya mawavers saka vanhu havasi kuziva kuti voitei even nevana vari kuzvikoro tikutoshaya kuteitei navo
saka imi matanho apa hama akutora
nhasi tachitaurei nemalawyers ekuhearing improvement foundation saka ati achatipa mukana wekuti tiite musangano navo kuti vatiudzewo kuti isusu tichienda mberi tichaita sei nekuti ivo vari kutaura kuti vada kuita consultation kuya matiri kuzotibvunza tachi toda kuzoti tikurukuro nemalawyer kuti kana vauya tichataura navo tichitukudii
vanga vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano rezimbabwe exemption permits coordinating committee vaedward muchatuta vari parunhare kuhwange nestudio 7 masangano evashandi akaita sezimbabwe congress of trade unions neprogressive teachers union of zimbabwe ari kushora zvikuru gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube nekwaanoti kuomesera vashandi nemitero yakawanda uye kupa mapazi akakosha mari shoma pane anga achitarisira vachitaura nevatori venhau pavakapedza kutura urongwa hwemari hwegore rinouya kana kuti budget proposal vancube vakatenda kuti hurumende iri kutatarika kuwana mari dzemitero kuti dziiswe mubhajeti vakati semuenzaniso mapazi ehurumende akakumba mari inosvika mabhiriyoni mazana manomwe kana kuti 700 billion zig asi ivo vakavapa mari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi masere nezvitatu kana kuti 283 billion mukuziya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mutungamiri wesangano reptuz dr takawafira joe
bhajeti rakapewa navamutuli ncube nezuro harigutsi mukombe tinoona ari marwadzo kuvarombo nokuti rinoda kuti pave namateksi akawanda anoshungurudza varombo asi risingabati vatingati maelite politicians namakartels avo
ko sei muchidaro dr joe
tinofanira kuongorora bhajeti iri tichitarisa zvibvumirano zvomuafrica kuti tione kuti rakakodzera sei chibvumirano cheeducation chemudhaka che2002 chinotaura kuti bhajeti rinopiwa kueducation rinofanira kunge richipfuura 20% of the total budget yenyika
vamutuli vakapa baziri mari yakawanda zvakadii dr show
vamutuli nyoyo vakapa 14.4% tinoona kuti vakatadza apa chibvumirano cheabuja declaration chinotaura kuti health inofanira kunge ichipiwa 15% of the total budget asi vamutuli nyoyo vakapa 8.8% vakatadza zvekare
ko panyaya dzekurima idzi
maputo declaration inotaura kuti zvikamu chebudget zvinopiwa kuagriculture zvinofanira kunge zvipfuura 10% of the total budget vamutuli vakatadza nokuti ravo rakapa 7% tinofanirazve kutarisa kuti mapesentaji aya emari inoita 322.6 billion zig inova mari yakareruka somusha watamwa inorohwa neinflation kana napungwe nokukurumidza saka mari iyi hapana zviripo makumbenyo
ko tichitarisa panyaya dzemihoro yevarayiridzi pane chinobuda here apa
varayiridzi pari zvino mari yavo yakatsvaguni somutakura masalari avo haagutsi mukombe pari zvino havasati vatotambira mari yavo yomuna November because hurumende haina kuisa mari kunana reserve bank kuti reserve bank inge ichipa mabhengi kuti varayiridzi vazonge vachitambira mari saka hationi pane mari dzinovandudza mari dzinenge dzichizotambirwa navarayiridzi
mutungamiri wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takawafira joe vari parunhare kumasvingo nablessing zulu westudio 7 Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dzegore rino zvave kukwanisa kuonekwa nevadzidzi kutanga nhasi. Sachigaro webhodhi reZIMSEC muzvinafundo mapfumo vazivisa kuti vanhu vave kukwanisa kuona zvakabuda padandemutande kana kuti portal yeZIMSEC. Vakuru vezvikoro vanokwanisawo kunotanga kutora zvakabuda musarudzo izvi kutanga nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchina kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Nengo dzemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzemadzimai munyika dzeWomen's Coalition of Zimbabwe dzafora muHarare nhasi nechinangwa chekukurudzira vanhu kuti vazive nekunzwisisa nezvedambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai. Izvi zviri kuuya apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza mazuva 16 ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata mukuru wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Muchanyara Mukamuri.
Kufora kwataita nhasi samadzimai ari pasi pesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe kwanga kuri kuratidzira nyaya dzemhirizhonga dzatinoshuvira kuti dzipere munyika yeZimbabwe nepasi rose. Zuva ranhasi Women's Coalition of Zimbabwe nemasangano echidzimai anoshanda ari pasi paro anga akabatana achifora kubva pamaofices kuenda kuBelgravia kwatanoadreswa nomukuru weWomen's Coalition of Zimbabwe.
Donzvo renyu ranga riri rei pakufora kwamanga muri kuita uku?
Tanga tiri kumacha tichiimba kuti mhirizhonga kwete, regai dzive shiri, tichishuvirawo zvakare kuti enough is enough, hatidi munyika mune violence, tinoda munyika musina mhirizhonga. Tinoshuvira kuti madzimai apiwe kodzero dzavo uye kuti mudzimai mukati memba aremekedzwe arege kumhirizhongwa. Tanga tachiita izvi tiri pasi peWomen's Coalition of Zimbabwe uyewo tiri masangano anga achititsigira atanga tinawo.
Muri kushanda here nehurumende kana kuti muri kuwana rutsigiro rwehurumende rwakakwana here?
Women's Coalition of Zimbabwe sesangano ramadzimai riri muZimbabwe rinotoshanda nehurumende, richitsigigwa nehurumende. Tinoshanda nemaministry eWomen Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development uyewo tinoshanda neministry dze Justice dzvanogadzira mitemo. Tinoshandawo nemamwe masangano akaita seZimbabwe Gender Commission. Tinoshandawo kunyange namasangano evanhukadzi pasi rose, AUN Women. Tinoshanda namaministri kunyange neParliamentary Caucus on Women's Affairs tinoshanda zvenayo. Izvi zvose tinoitira kuti titi batane koko, batane koko kuti mhirizhonga dzigopera, nokuti organization imwe kana kuti hurumende yoga haigoni kupedza dambudziko iri. Asi tikaisa musoro pamwe chete kugadzira zvingaita kurerutsa dambudziko ndo zvinoita kuti basa ripere. Saka Women's Coalition of Zimbabwe inoshanda namasangano ese anoda runyararo. Chikuru tinokurudzira runyararo pazvose.
Avanga vari munyori mukuru musangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Muchanyara Mukamuri, vachitaura naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemumusha wemagusu mudunhu reBulambuli muUganda Vari kuchema vanhu vakafa mushure mekufushirwa nevhu rakaondomoka kubva mumakomo mushure memafashamo emvura. Vanhu gumi nevashanu vakafa uye vamwe vanoda kusvika zana havasati vawanikwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yagara ichidzokorora kujekesa kwayo kuti haisi kuzofa yakatsigira kumiswa kwekurwisana kuri pakati peIsrael neHamas kusina kuregererwa kwenhapwa dziri mumaoko eHamas. Mumiriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Wood vakati zvinhu zviviri izvi hazvigoni kupatsanurwa sezvo zvakapindana. Vaudzi vakati kuchine zvizvarwa zveAmerica zvinomwe zviri mumaoko eHamas vachiti havanga vakanganwe. Vakati bandiko ravo vacharamba vachitevera nyaya dzekutaudzana dzinounza runyararo kugadzikana nerusununguko kuzvizvarwa zvePalestine zviri muGaza. Vaudzi vakati America pamwe chete nevamwe vainodyidzana navo mudunhu iri vashanda zvakasimba kuti izvi zvibudirire. Asi vakati havasati vasvika ikoko vachibvunza kuti nekuda kwei. Vaudzi vakati izvi zviri kutadziswa nekuda kwekuti Hamas iri kuramba zvibvumirano zvakawanda. Ambassador Wood vakatsinhira vachiti haisi Israel iri kutadzisa kubudirira kwechibvumirano chekuunza runyararo asi kuti iHamas. Israel yakagadzirira kuita chibvumirano chekumbomira kurwisana chinochinjanwa nekuregererwa kwevashoma vari muhunapwa. Kubva ipapo panozosimbiswa kuunza kudzimba vose zvavo vari muhunapwa. Chisungo chose cheUnited Nations Security Council chinofanirwa kushoropodza kurwisa kwechitororo kwakaitwa neHamas musi wa7 Gumiguru, vakadaro Ambassador Wood. Vakati hazvitsananguriki kuti mwedzi inodarika 13 kubva zuva iroro dzimwe nhengo dzeSecurity Council dziri kutadza kuona pane dambudziko zvekuti dzinoramba kutambira kuti Hamas ndo yakakonzera kusawirirana uku. Vakati iHamas yakaisa mamiriyoni evanhuwo zvavo vemuPalestine munjodzi uye kuisa dunhu rose pedyo nehondo huru. America icharamba ichirwisa kuti pawaniswe rubatsiro muGaza yose, izvo zvinoda matanho nekukasika kuitira kuvandudza mamiriro ezvinhu. Ambassador Wood vakatsinhira vachiti America yakatora danho rakajeka kwazvo kubva zvatanga hondo rinovere kuti Israel yaive nekodzero yekuzvidzivirira zvichitevera kupondwa kwakaipisisa kwemaJudha kubva zvaitika Holocaust. Panguva imwe cheteyo America yaita zvakawanda kudarika chero zvayo nyika kusimudzira mamiriro eupenyu hwevanhu muGaza. Vaudhu vakati zvakakosha kuti papedzwe hondo iyi nenzira inoendesa mberi kugarisana mushure mehondo zvinozopa utongo hwakanaka kugadzikana nekuvakwa patsva kweGaza nekudzosa chiremera chevanhuwo zvavo vakabatanidzirwa muhondo yavakanga vasingadi iyi. Vakati ngapashandwe kuunza nzira dzinopedza zvachose kushupika neurombo kuvanhu vakawanda vakashungurudzwa neHamas kubva musi wa7 Gumiguru. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi upokine.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi ari kupisa mazuva ano. Ayo akabva kukunda zvakare makwikwi 2024 Dancehall Cup Clash. Madzimai iCandy rekuberekwa vachinzi Tadiwa Hlupo. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Vanhu vazhinji tikati vashamisa kutoti ndikangomuka vanhu vakutongonzikona madzimai ahwina Cup Clash ini zvakati shamisa vanhu vazhinji. Hari nhaye kuti ndimwari ndimwari. Madzimai iCandy kunzi vakabreka rekodi raiti haisinyaye kunye penhaye yekuti vakabreka rekodi nekuti va Queen of the Dancehall.
Falling, it's all in a mass, what does the party? Oh, and it's only my door. kuna kungova. Saka zvemango maizvi makatanga rini izvi.
Tanga ndiri mudiki. Bati mutanga pina mustudio jemu chaimo ndakatanga kupinda 2017. Ichitanga pina mustudio.
Ndoita sendinokudzora ikumashure mbijana. Madzimai muri mpostori hereni?
Zita rekuti madzimai rakabva panhau yekuti inini nditori madzimai. Nditori madzimai ndochoenda kumasowe chaizo chaivo ndopinda Johan Masowe chishanu. Tuna matisha kumbare kusowe rinonzi Bethel. Kumbaro ground number 5 uko.
Saka vekukereke nevehukama vakati chiimu chizvitanga izvo?
Ya, vehukama pekutanga zvakatombotanga zvifanidza kugamuchira kuti sometimes ndetoita zvekutotiza pamba kutotirege ndiende kunorekodha. Ichitonotaona chona soda kana kugonotovharwa gedhi otonorora next door anongodzoka kumba munongoziva semaartist.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yenyu?
Muchaungo mhanzi dzangu dzokutambirwa zvakanyanyisa nevanhu nekuti maybe vamwe vari kuti ndirambe ndakadaro kwadzi handiimbe zvinhu zvisina basa, handiimbe zvinyadzi, handiimbe zvinhu zvemadrugs. Timu yangu yandofamba nayo ndinoti say no to drugs, pasina abuse, pasina gender based violence. Handiyoimba zvinhu zvekuti ukateerera zvinovaka, zvinhu zvekuti even zvitoni chechi mukati.
Mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here?
Ndinongoti chekutanga rambai muchindisimbisawo kuti ndinzi madzimai I can't, ndini pasina imimi handizi inini. So nhau yandiringotaura muvatsigiri vangu nokuti rambai muchindisimbisawo ndigotiwo rambai muchichengetwa namwari wamwari ngakukombore mwari ngakutungamiriri aramba achikupaiwo shungu nemwoyo kuti murambe muchinoonekwa muchinocherero mhanzi yamadzimai Aiken.
Vanoda kukufollowai nekukutsvagai vanokuwanai kupi?
Vanoda kundibata kana kundifollowa at first munonifollowa pane peji rakanzi madzimai Queen Facebook or madzimai Aiken, TikTok madzimai Aiken or madzimai Queen, YouTube madzimai Aiken, Instagram madzimai Aiken. Munondowana panhamba dzinoti 0786311019.
Was a Friday chitipai kamwe chete timborova marimba muzuva rechishanu kudai.
Vaine tindiri rombe ndichasopfuma ndakachema zvakatsvuma.
Hosana, hosana lemba
mongana
matsmai amiza again deko maleko mati mati todi vaine tindirirombe ndichatsvuma ndakachema zvakatsvuma semombe vakungokuma nekuti mwari ndiro dzivakazotuma ndaigara ndichingochema vakawanda vaitoisema ipapo zvaitorema soro wangu waigara kuchichema
nekuti mwari vatochena vatepozi mandiri vatochita malembozi munhu wese atone yake pepozi holikosifaya iko kumatepozi atochena matepozi mandiri vatochita malembozi munhu wese atone yake pepozi holikosifaya iko kumatepozi
waibaka waibaka uchitima zvamhanje mhanje nditori chitima mwari vazotitarima mazango matema asi ndingori kufuma.
Hosana, hosana.
Chema zvakatsvuma semombe vakungokuma nekuti mwari ndiro dzivakazotuma ndaigara ndichingochema vakawanda vaitoisema ipapo zvaitorema soro wangu waigara kuchichema
nekuti mwari vatochena matepozi mandiri vatochita malepozi munhu wese atone yake pepozi holikosifaya.
Manzwa kambo kanonzi Hosana kubva kumuimbi madzimai Aiken pamwe chete nehurukuru yaita naibva dzisininga westudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya nechishanu, asi kwanhasi musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa nezvenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi munyika uye matano ari kuvimbiswa nehurumende kugadzirisa dambudziko iri. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Mumabhizimusi mave nekugedhageda kwemeno nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Gurukota runoona nezvemukati menyika yeSouth Africa rinowedzera nerimwe gore upenyu hwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku vi.